Upenyu kuno huri nani hwakanaka chaizvo kuno kumaputu kwatiri hwakanaka chose tiri kurarama nekutengesa tinonodha kusouth africa zvakaita semajuvesi nembacha zvakasiyana siyana totengesa kuno kumaputu kumozambique panguva pfupi yadarika taimbonotora kuzimbabwe asi nekuda kwemamiriro akaita reti manje kutora kusouth africa zviri nani kuti tiuye nazvo kumaputu bhozi reti yacho randi iri nani iri kudonha saka kuri kuhodheka
munee muchingonotengesa here kumozambique kana kuti muri kugara mumozambique
izvino tipo dzekunge tatova vagari bhozi rinorava tokwana gore echi4 tichishandira iko kunoko takambei tichimbotengesawo tichiendawo kuzimbabwe tinotengesa zvino izvino mari vanhu kumusha havana taimbohodha bhutsu tichihodha mabheremba acho tichienda kuzimbabwe kati izvino vangovana mari yacho hakuna mari vanhu kuchema nekuchema saka taa kuti mozambique south africa mozambique swaziland
saka chii chakaita kuti mukoma chinhema mubve kumusha muchinofunga kugara mumozambique
chakaita kuti ndibve kumusha inhau yekushaya mabasa kumusha basa hakuna takambei tiri mumabhizimisi ekuita zvekurima but kukwira kwemitengo yemafetiliza nezvakadaro saka takaona kuti zvinokodzera yedu timbosiya nyika timbonosenza tiri kumozambique kwatiri tichitsvaga furo manyoro
kumusha mukoma chinhema wanobva kupi
ndinobva kumagunje constituency muward 11 ndokwandinobva
mune zvimwewo here zvamuri kuita kumusha
kumusha zviriko zvatiri kuita but zvizhinji kumusha ndinenge chitira kuHarare kubudirirwa
zvii zvamuri kuita muri kubudirirwa
tine mapurojekti ekusona ari kuitwa nemadzima edu kubudirirwa ikoko vanosona vachitengesa mbacha ikoko
asi muchitarisa iro bhizinisi ramuri kuita iro rekutenga nekutengesa mungaona here riri bhizinisi ramungati rinoraramisa munhu
rinoraramisa mhuri zvinobatsira riri kubatsira
vamwe vasiri munyika dzavo vanoita matambudziko ekuwana mapepa ekuti vagare munyika imomo mavanenge vachishanda vari imi hamuna kuita here dambudziko kumozambique
kumozambique hatina dambudziko zvakangofananawo nekunge tiri kuzimbabwe mozambique inyika yakasununguka chose zvakatosiyana nedzimwe nyika zhinji
saka havana basa kuti mune mapepa here ekushanda muchigara munyika imomo
izvo havana basa nazvo vanokoshesa ushamwari hwekuita mbiri hwokubvira kumashure uko havazvitsvage izvi
tinonzwawo kuti zvakaita semusouth africa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kupomerwa mhosva dzekuponda nekuba nezvimwe zvakadaro muri kusanganawo here nedambudziko rakadaro vana vezimbabwe vachipomerwawo mhosva dzakadaro mumozambique
kuno kumozambique mhosva dzakadaro hakuna nokuda kwokuti vana vezimbabwe vari kuno vazhinji vanosenza nesimba ende vazhinji vari kuita zvemabhizimisi zvakatosiyana nevari kusouth africa vazhinji vari kuno munhu anenge aine mari yake ari kutozvitsvagira mari yake
saka imi makavaka chitoro here
tine zvitoro zvatakavaka patikavaka zvitoro ipapo tinodeedza vamwe vekuzimbabwe vataa nenguva tichishanda navo vanotora zvinhu vachinotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana mumalokesheni akasiyana siyana tinotova netimu nevashandi